Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri muswe china chikunguru 25/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokuyeuchidzai kuti tiri live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muchuchusi akasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti aongorere kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzeAmerica muna 2016 vakapa uchapupu hwavo nezuro. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuronga kuratidzira kwakasimba nyika yose. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro va Robert Mueller avo vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 kana kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuzviringa kuongororwa kwenyaya iyi vakapa uchapupu hwavo kumakomiti maviri eCongress anoti remutemo nerezvekusora. Munhau dzedu dza7 nezuro manheru takakupai zvakabuda mukomiti yezvemutemo, asi iko zvino taikukupai zvakabuda mukomiti yezvekusora sezvo yakagara tave pamhepo.
Sachigaro wekomiti yezvekusora vaAdam Schiff vebato remaDemocrats vakati zviri pachena kubva mugwaro ravaMueller kuti Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016.
From your testimony today, I gather that you believe that knowingly accepting foreign assistance during a presidential campaign is an unethical thing to do.
And a crime.
Semaziviro angu, kupiwa rubatsiro nehurumende kunze musarudzo, kutyora mutemo vakadaro vaChief. Vachipindura vaMueller vatenda kuti imhosva huru.
And wrong.
True.
VaMueller vakaudzawo komiti iyi kuti kunyangwe iko zvino Russia ichiri kuedza kupindira musarudzo dzemuAmerica. Asi vaMatt Gaetz vebato remaRepublicans vakati kutanga kweongororo iyi kunofanira kuferefetwa nekuti vaChristopher Steele avo vaimbova musori kuBritain vakatanga kuburitsa nyaya yekuti vaTrump vanogona kunge vaine katurikwa kaizoshandiswa neRussia kuvasvibisa. Vanogona kunge vakashandiswawo nevasori vekuRussia kusvibisa vaTrump.
Steele reported to the FBI that senior Russian foreign ministry figures, along with other Russians, told him that there was, and I'm quoting from the Steele dossier, extensive evidence of conspiracy between the Trump campaign team and the Kremlin. So here's my question. Did Russians really tell that to Christopher Steele, or did he just make it all up and was he lying to the FBI?
Let me back up a second, if I could, and say, as I said earlier, with regard to Steele, that's beyond my purview.
No, it is exactly your...
VaMueller amuone rese kuti gwaro rava Steele rinogona kunge riri rekunyepa rakashandiswa neRussia mukuda kukonzera nyonga nyonga muAmerica. VaGaetz vakabvunza. Vachipindura vaMueller vati havana kusununguka kutaura nyaya iyi.
Vachitaurawo pakapera kubvunzurudzwa kwavaMueller nekomiti yezvekusora, mutauriri wedare reCongress amai Nancy Pelosi vebato remaDemocrats vakatiwo zvainge zviri pachena kuti vaTrump vainge vachikora mutemo.
37 people and entities charged with crimes, 25 ongoing criminal cases referred, 7 convicted, including 5 top Trump campaign officials. And then he had no collusion, no this or that. 10 instances of obstruction, yes, no exoneration.
Asi vachitaura nevatori venhau pamashoko akatapwa nenhepfenyuro yeAssociated Press, vaTrump vakati vaMueller havana chine musoro chavainge vaburitsa.
I think Robert Mueller did a horrible job, both today and with respect to the investigation. But in all fairness to Robert Mueller, he had nothing to work with.
Vachitaura nezvenyaya iyi muzvinafundo Elliot Masocha, avanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica, vanotiwo nyaya iyi inenge ichiri mbishi kunyange hazvo maRepublicans navaTrump vari kuti yapera.
Kana vamula vasina kutaura, hazvirevi kuti mhosva haipo. Ndokuda zvavasingaiyi kuziva president kuti aiwa hazvirevi kuti mhosva haipo. Ngatimire tione kuti vakaruza pamaelection anotera iwavo kuti vatsure second term. Vanozoramba here vachiti mhosva haipo, nokuti yakatoonekwa nechikare yokuobstructa justice, iyo yokutaurira vamwe vanhu kuti vanyepe. Saka munhu uri kungozvifadza zvake, asi unonatsotoziva kuti maelection ari kuuya ndiwo aya yatinoti do or die, unofanira kutohwina chete.
Tabvunzawo imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipodendere, kuti vakaonawo sei mashoko avamula.
Hazvina basa kuti vamula vanga vachitaura kuti tinhasi, nekuti madivi acho ari maviri, vese vane zvavari kuda kuti ive impression yezvataurwa. KumaRepublicans vada kubudisa zvinhu zviviri, kuti chekutanga ndechekuti president havana mutemo wavakachikora. Chechipiri, vanga vachida kudiscredita ivo vamula pachavo, kuti munhu asina kuita basa rake zvine kana kuti munhu anga asiri, tingati munhu anga asiri qualified for basa ravakaita. Saka mukatarisa maquestionero avanga vachiitwa nemaRepublicans, angari kuratidza kuti uyu munhu akapiwa basa but he was not up to the task. Ndo chimwe chachona chakasaitwa nemaRepublicans. MaDemocrats on their side vanga vachida kutaura kuti there's still room to prosecute the president kana vachinge vazobuda muoffice. Then chechipiri, vanga vachida kurakidza kuti pane evidence yekuti pane zvakaipa zvaitwa nemutungamiriri wenyika. Saka vamuda zvavavaita ndezvekuvarakidza kuti ripoti yandakakupai ndiyo yandakakupai, yekuti there was nothing conclusive.
Vebato remaDemocrats vachiri kunetsana kuti vokurudzira kuti vaTrump vanzi vasiyiswe basa here kana kuti kwete, nekuvhiringidza kwavanoti kuferefetwa kwenyaya iyi navamula. Asi bato remaRepublicans rinoti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro zvakanangana nekuda kungopuma vaTrump uroyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vashandi vari kuronga kuratidzira kwakasimba nyika yose, apo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo muturinure vanenge vave kuremerwa nemutoro wekugadzirisa upfumi. Izvi zviri kuonekwa nedanho rakatorwa nezuro neReserve Bank of Zimbabwe rekuti vanotengesa mafuta edzimotikari, vanotenga makoromo nemizinda yeZimbabwe nemasangano ekunze vashandise havo mari dzekunze. Mazuva apera, hurumende yanga yamboti haishadi kuti mari dzekunze dzishandiswe munyika. Kambani yeDelta Corporation inotengesa doro nezvinwiwa yakazivisawo kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino yainge yaderera pabhizimisi ravo nemari inosvika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana. Apo makambani ari kutatarika, vashandi vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Iyo zvino kwasara kuti tidaidzire mazuva chaiyo. Urongwa hwokuti tiratidzire uri kutofamba zvakanaka. Tiri kubatanidza nyaya dzedu nemanasahwira vedu, ivo vashandi vari kupublic sector. Tiri kutaudzana navo, tiri kubata mastructures edu kusvika pasi chaiko. Tiri kubata vese vaya vanenge vachizviriritira vega vari kuinformal economy. Tiri kubata nezvevamabhizimisi, tatobatanidza nyaya chaiyo nevamabhizimisi kuti zvatiri kuita izvi hatisi kuitira isisu tega, nenyaya yekuti ivo also vemabhizimisi vane zvinyunyuto. Saka tiri kubatanidza vanhu vese tichitarisira kuti mazuva anotera manje manje tinenge takudaidzira mazuva acho.
Tiri kumboonawo muchityisidzirwa kunzi kwakatumidzirwa mabara epfuti netsamba dzekukutyisidzirai. Zvino mungaronga sei nyaya dzekuratidzira kungava murunyararo kana zvinhu zvakaita mamiriro akadaro?
Iyo zvino tine nyaya dzimwe dziri kumadare dzetreason dzisati dzapera. Saka takaona kusitsidzira uko kana kutumirwa mabara iri yeimwe nzira yakafanana neyekutanga yekusungwa. Vakaona kuti maybe pabuye tiendesa kumadare hazvibatsiri. Saka kukurova kana kuuraya ndiko kunogona kutovatsira, asi hazvitivhundusi isisu nekuziva kwedu basa redu. Tiri kuita basa redu zviri pamutemo. Vanoda kuenderera pamberi vachitisunga, vanoda kuenderera pamberi vachitisitsidzira, vanoda kuenderera pamberi vachitirova. Vanongoita zvavanokwanisa, isisu tichiita zvedu zvatinokwanisa sevashandi. Kana nguva yasvika yekuti tirambe mavasa, tinongoramba mavasa vachitsidzira vakadaro. Kana nguva yetu yakwana kuti tiite mageneral strike, tinongoita izvozvo vachitisunga vachiita izvozvo. Hatimboregeri, tine mandeti tiri kupiwa nevashandi, iyo mandeti tiri kuita pesuu kusvika zvinhu zvete zvagadzirika.
Ko misangano yeTNF ichiri kumboitwa here? Zviri kufamba sei?
Misangano yeTNF takasangana kamwe chete kubva kwalonchwa the tripartite negotiating act. Tisati tasangana kubva ipapo. Pane zvatakatenderana kuti zviitike, takakumbira hurumende kuti iongorore mapolicies ayo. Hatisati tapiwa feedback kubva kuministry of labor kuti sezvo takawirirana tiri vatatu, business, labor ane government, kuti cabinet ngaiongorore especially instrument 142 of 2019. Vakazoti chine zvazvo. Takazonyora matsamba kuministry tichibvunza kuti tinota mhinduro, tinota feedback, hatisati tapiwa. Asi hatizizivi kuti meeting inotera inofanirwa kuva ichigara rini, because iprerogative inofanira kuitwa nachairperson, iyo iri ministry of labor. Iyo inofanira kutaura kuti musangano unotera uchadaidzirwa rini.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mufumira vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga mabiko makuru kwazvo ekuungana nguva imwe chete munyika pasi peurongwa hweZimthrive. Amai Mufumira vanoti chirongwa ichi chiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kuti vashanyire nyika panguva imwe chete gore rinouya muna kubvumbi, panguva iyo nyika ichange ichipembererawo kusvitsa kwayo makore makumi mana yawana kuzvitonga uye pachange paine mitambo yakasiyana siyana. Vanoti vose hurumende vachatsigira zvakasimba chirongwa ichi, icho chakaparurwa zvondarapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mhuri yeZimbabwe iri kunze ndinoziva kuti vachabatana even vari kuAmerica macontinent ese. Pane chirongwa chinonzi Zimthrive chatiri kukurudzira vana kuti vauye kuzoshanya kuZimbabwe gore rinouya mwedzi waApril, pavanouya kuzoita various activities, kushanya mafestival, kutamba bhora, mitambo yakasiyana siyana, nekungokurudzirawo vanhu kuti tipemberere Zimbabwe 840. Saka ichi chirongwa chichapararira macontinent ese kuti mwedzi waApril ngatiendei kumusha homecoming. Ndo zvimwe zvezvimwe zvataitaura tichifarira chirongwa ichocho chichafamba kuAmerica, kuAustralia, kupi kwese kune maZimbabwe kuti April ende tinosangana kumusha vamwe vasati vamboya kumusha for a long time vamwe ana vakasarirwa kunze tikuti mwedzi yo ngavauye isu sose hurumende chivatsigira mune chirongwa chavo chavakaparura ivo isu tiri kutsigira
vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanotarisirwa kupinda muchirongwa ichi nenzira ipi
actually diaspora ndiyo yatanga they are leading isu tiri kutevedzera saka chokuparira kwatakaita vachatanga kuparidzira pavanosangana I'm sure kuAmerica ikoko pane panombosangana maexhibitions yemaZimbabweans kuno vamiriri vari kuAmerica kuno vamiriri vari kuCanada pane vamiriri vari kuAustralia South Africa neiko kuUK saka vane mawebsites avo vachatanga kuzviparidzira kuti vanhu vese vazive kuti let's go home zvimet fort
mitambo netsika ndezvimwe zvezvinhu zvinovaka nyaya dzekushanyirwa kwenyika izvii zviri kuitwa nebazi renyu mukusimudzirawo zvinhu zvakadai
ndingati tiri kuedza ezvokuita yatinoti encouraging domestic tourism and also to increase the number of the cultural activities mitambo tagara tine mitambo yedu iriko kare yechinyakare saka zvatiri kuparidzirei zvinezvi tiri kuchekutanga ministry yedu yaane mapazi maprovinces yese tiri kuti maprovinces mese mune some touristic activity inogona kuitika or cultural activities taakuencourage kuvaka macultural villages kwekuti vanhu vakauya vakashanya havadi kuona Victoria Falls chete vada kuona tsika nemagariro maimbogara mudzimba dzakaita sei munodya zvakadii mitambo iyi ndeyekudii saka iye zvinezvi taanayo macultural village kuVictoria Falls kumasvingo izvozvi takaita imwe kuchinoinonzi Korekore village tikuzoenda kukanyemba kuti tione kuti tingaite sei ikoko kuitoma because maculture edu even tiri maZimbabwe tinosiyana maere nogara kwatinoita
avo vange vari gurukota rezvokushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mujeli News mune nyaya pamusoro pekuramba zvinhu zvichiomera Bulawayo City Council mosva ichipomerwa makanzura eMDC inotungamirirwa navane Front Chamisa. Mujeli News mekare varairidzi vanonzi vari kuramba kutambira mari yavari kupiwa nehurumende vachiti ishoma uye haina zvainobatsira. Muchronicle mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vanyorera tsamba kumutungamiriri weBritain mutsva vaBoris Johnson vachivakorokotedza uye vachiti vanoda kushanda navo zvakanaka. New Zimbabwe inoti murairidzi weMawarriors vaSande Chidzamwa vasiya basa asi havana kupa chikonzero. MuNew Zimbabwe mekare gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassi vanonzi vari kutsvaka rubatsiro kuSouth Africa zvekare. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zita rangu ndinonzi General Makura ndiri kuMozambique.
Ha!
Ende zvinoshamisa hanizvisisi kuti ezvino pane nyaya yedhivadzi varomhanyisa nebhiri takaita mutemo nokuti mukadzi yadi pakaita mapatena chichi zvokuti hazvebhiri remutiubhiri zvanoda kuiswa iyo munyika kwakumhanya nezvebhiri kuti vatanga vagadzirisa zveekonomi ikonomi inake tidzoke kumusha zviri kuvaremi votanga kumhanyisa nezvemabhiri sina nebasa rezivo e hamuoni zviri kuita hurumende izvo hazvina musoro izvozvi aiwa hazvinakidzizvo ngavatanga vagadzirisa komi ikonomi yenyika ufumu nyika tanga kugadzirisa vadaizvo vokurwa kumhanya mhanya vachibvunza toita sei toita sei kuti ufumu ubudirire handiti pano unoisa zvebhiri remutemo wekuti munhu akaita pati nechikadzi akaita pati nechirume zvisina kana nemusoro mutemo wauda kuisa kana mubhaibheri hamuisa Genesis zviri mubhaibheri zvemutemo zvauda kuisa izvozvo ngavatanga kugadzirira vataure tanga emagadzirisa ekonomi tozoona zvemabhiri ekuita mapati nechikadzi nevanhu vechirume iwavo.
Makadiko pakadiko vashamariri weStudio 7 ini ndinoitwa Tonderai Ngimbali Northern Cape muSouth Africa. Ndinoona sekuti nyika kweyakuenda yaenda kumawere zvekuti pakuda kuti vana munangagwa vaone ivo pachezvavo kuti zvakusina kuzvichasvika. Ndinosarenga because makore avo ave kudya pensheni vakagara kudzimba uku zvichinakirwa neshuga yenyika ichitongwa nevapana. Hatisi kuti itongwe nachamisa kana chitongwa ndavaise kana wechidiki muzanupf imomo ane pfungwa dzekuvaka nyika kwete pfungwa dzekudya mari.
Pamusoro vakuru vestudio 7, tambotaurawo pamusoro pehurumende yedu yezimbabwe. Iri kukurudzira kuti madiaspora ose tanga adzoka azoita mabhizinesi muzimbabwe. Mune bhizinesi ripi ringafamba ikonomi yakadhakwa sezvakaita izvi? Hapana chingafamba nekuda kwekuti ivo manje bhizinesi munyika hapana chiri kufamba. Iye mukatasa mafuels ari kungokwira everyday, zvinhu zviri kungokwira everyday. Mihoro yavashandi chaivo vari kutadza kuvapa mihoro yavo inokwana. Asi vari kukurudzira madiaspora kuti dai azoita mabhizinesi. Hapana chatingaita mabhizinesi, zvinhu zvakamira mumanyamamire nerongo akadai. Saka tachikumbirawo kuti dai vagona vaita zvido zveidisi vanhu kuti ikonomi yedu ikwanise kuenda mberi sezvakaita dzimwe nyika. Izvi tiri munhu apa muno muSouth Africa matiri muno tototamburawo, ende tinotowa neshuviro yekuda kuti tadzoka kumusha kwedu tazoshandirawo nyika yedu. Yakamboita seiwo nyika yedu isingadi kuti inake? Toda kuti nyika yedu inake, tishandirawo nyika yedu iende mberi, kwete kuramba tiri mumasango matiri muno. Ndatenda vakuru vestudio 7.
Vakadii mukomata nonoka wande tichiti pachirongwa chechitendero icho chinobuda Sande yega yega. Imbondibvunzirai zvekuvafundisi kuti koiro nyatero rakagadzirwa naMozisi chaira racho anga ari wanepi? Yedhimomo yokumberengwa. Ndatenda.
Mamuka sei vatepenyuri vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7. Ini ndanga ndichida kutsinira hangu panyaya yemapasipoti apo. Kana hurumende yedu ichitaura shuwa isingaiti zvainosiita zvekupromisa chete ichipromisa chete, ndaona zviri zvinhu zvakanaka chose, nekuti izvezvi vari kuchema nekuti havana foreign currency. Saka vakati vanhu vakwanise kutora nekuapply mapasipoti vamaembasi kunyika dzakaita seSouth Africa, vana Canada, vana UK nevana America, zvingabatsira chose kugenereta foreign currency. Dai hurumende yedu yaiedzaona pose kuti itendeke mune masoko ainonga aitaura. Isangoita zvayo zviya zvekundotaura chete mabasa ozoshayika. Ngavaiti zvavataura voita, aiwa nyika yedu ingabudirira chose. Ndatenda hangu.
Pamusoro yevabati estudio 7, tinotenda nebasa guru ramunoita rokutipa nhau kwadzo nhau dzechokwadi. Ini ndiri kutaura pamusoro peayo makambani ari kunzi akumbirwe mari nehurumende kusungirira gumbo mari pagumbo rembudzi chairo. Hurumende haidzosi. Handitie zvino vari kuda kukweretwa kuti vaende kunobhadhara chikwereti vagozopusa achishandisa magetsi asingabhadhari. Anenge achizobhadharwa sei nani? Hazviite. Ngavarege, private sector ngairege kukweretesa hurumende mari. Hurumende ine mari chereki. Handi vari kusvikira vachingofamba vachingodii mari ichiparadzwa. Mari irimo muhurumende, mari iriko, ngaishande basa iri riende inobhadhara magetsi. Ndozouyazve panyaya yemainfills kunyanya Warren Park. Tiri kungoona mainfills nzvimbo dzekutambira vana bhora rezvikweshe. Izvozvi mafoundation ari kutocherwa kugoshaya kuti Warren Park 1982, asi nhasi uno takatanga kugara, asi nhasi uno kuri kungonzi mainfills. Vari kuvaka, muri kutovakwa nzvimbo idzo dzemaopen space ari kuvakwa, asi hurumende yakatarisa, makanzuro akatarisa ari kutorima zviri. Ndatenda zvangu. Ndine mainyati muHarare.
Apa pakaipapo vematare vakubvuma nhasi kuti vave vatapi nhawa vane vemaheraldi vaingoshanda nezanu zvaiko zvino vasingazvionerwi vematarawo. Ndosaka vachirombwa nemasangisheni vongoti emudhisi nokumbira masangisheni. Vakomana ava misiri yavo ndiana misoro bhangu chaivo chaivo. Hambiravo nenyika redii raora kudii. Ndimurambi pajobhek apa mawani.
Mazera sei pa Studio 7 ndinoitwa kumbira zvedoro. Ah ndashishika na chokwadi. Kana kukangoterera Studio 7 nguva nenguva vachifunza maminista, makurukota ehurumende nezvezvinhu kuti kozvo zvakamira sei. Vese vanenge vachigoti kuma passport hakuna mari, kuma badhara maticha hakuna mari, president vanoti hakuna mari. Zvese hakuna mari, hakuna mari. Saka nyika ngaivhagwe kana mari isipo. Izvi ndicho chokwadi chaichaicho. Mbondibvunzirai vajongo ava minista kuti kana vachigoti kuzvese hakuna mari, kuma passport hakuna mari, kuchinyi hakuna mari, zvese hakuna mari. Saka inyika iyoyo isina mari ngaivhagwe zvenyika yacho kana yakadai. Ngaimbomira paoneke kuti mari yacho iripi.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeIraq inoti yawana makuva mana azere vanhu vazhinji vanofungidzirwa kuti vanhu vechikedish vakaurawa nevaimbo vemutungamiri weIraq vaSaddam Hussein. Makuva aya awanikwa mugwenga padyo neguta reAl-Samawa kuchinzi makuva aya ane zvitunha makumi masere. Mauto ari kutonga muSudan anoti asunga umwe mukuru wemauto nemamwe masoja vange vachida kupidigura hurumende nechisimba. Mutauriri wemauto audza vatori venhau kuti vasunga General Hashem Abdelbabaka avo vange vari mukuru wemauto ese pamwe chete nemasoja gumi nevaviri. Yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Muchuchusi akasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti aongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016 vakapa uchapupu hwavo nezuro. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuranga kuratidzira kwakasimba nyika yose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.